Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu kukadzi 7 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye musakanganwe kuti munokwanisa kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura kana mukakwanisa kuenda papeji yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanopinda kutenga guru wamapillars iwayo anova ndiwakasigira mugoti. Saka mukaro wamapillars aya mugoti unobva wadzirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugoti idii idzirike nekuti pamunyaya kuti vachikorogoza.
Vanhu vanosvika makumi maviri votyirwa kuti vakafira mumugodhi wakadhirika kukwekwe.
Vanhu vanokuvirwa vakabatsira Zimbabwe. MDC kune vanhu vakaurawa kuture MDC. Hakuna pati inokuvirwa inofa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika.
Vangatare kuda dzimbo dzinosvika kuma 15. Kwavasara 3 chete ndodzakasara pa 15 songs dzatakarekoda dzimwe dzese dzinonzi dzakatsva.
Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tine hurukuro naDr Thomas Mapfumo taafire nyika mukanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanodarika makumi maviri vanotyirwa kuti vangadai vakavharirwa mugodhi weGlobe and Phoenix uri kukwekwe uyo wakadhirika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, Vandodana Stole, vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekuti mitumbi minomwe yainge yaburitswa nezuro manheru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri navaStole.
Yes, I can confirm kuti izvozvo zvaitika kukwekwe kuGlobe and Phoenix. Mugodhi une masaizi maviri, kunonzi kuzesa nekunonzi kuGlobe and Phoenix. KuGlobe and Phoenix ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika ndechekuti zvandiri kuwana kwaitwa inonzi mud blast. Mud blast iyoyo ndoyakonzera landslide mugodhi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro by 5 PM kune 7 bodies dzaretrivhiwa kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga wagara uri dangerous. Mamainirwa aitiwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva, chandinoziva ndechekuti mugodhi uyu uri kurhaniwa nemapolitical big wigs. Ndo vari kurhana mugodhi uyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi, nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20, vamwe vari kuti vanodarika.
Ya, namba chaivo chaivo hatisati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanotosha kana kutaura. Unotozowana munhu ane zvivindi mumwe andatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura, but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatsowana the exact number at the moment. Information ndinayo ndiyandawana iyo, hatisati tava nenhamba chaivo.
Munotiwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana, vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo.
Chiri nyaya yekukonzera migodhi ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichimaina mugodhi pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndo anenge akabata mugodhi kuti usadonhe, but mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda. Saka goridhi kana ropera, vanhu vaya vanopinda kutenga guru wamapillars iwayo anova ndiwakatsigira mugodhi. Saka mukaro wamapillars aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndo zviri kukonzera kuti mugodhi idii idhirike nekuti pakunyaya kuti vachikorogoza.
Avo vanga vari mutungamiri we National Mine Workers Union of Zimbabwe Vando Dana Stole vachitaura vari parunare kuzvishavani naJonga Kandemiri we Studio 7 mugodi we Globe and Phoenix unonzi wakavhariswa nebazi rezvemugodi pamwe ne Environmental Management Authority muna 2007 mushure mekunge waonekwa kuti waisa vashandi munjodzi asi zvinonzi vanhu vanga vachiramba vachipinda mugodi uyu vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo bepa naure Herald Noti, chikwata cheboka rinonunura vanhu munjodzi che Civil Protection Unit chakapinda mugodi uyu kunoongorora nezvitsaona iyi chikawana mitumbi miviri uye basa rekununura vanhu ava zviri pamutemo rinonzi rakanga risati ratanga. Studio 7 yakundikana kubata ve Civil Protection Unit kuti tinzwe kana vanga vatanga kununura vakawira vanetsaona ava nhasi. Takundikanawo kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe uwandu hwevanhu vangadai vari mugodi uyu pamwe nemitumbi yawanikwa. Mutungamiri wemDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvikanonoka kuitika. VaChamisa vanotiwo mauto anofanira kupindawo munhaurirano dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opamuchinguri kashiri kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Nhunurai jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura muchinoi kunhengo dzebato ravo dzinotungamira matunhu madiki vachamisa vakati bato ravo richatunga chete kunyange zvikanonoka kuitika. Vachamisa vakati hakuna bato rine vanhu vakawanda vakafira musangano rinotadza kutonga. Vachamisa vakatiwo mauto anofanirwa kupinda munhaurirano dzose dzingaitwe munyika nekuti bandiko rakasimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takakumbira kuti munyika muno panoitwa political dialogue mauto anofanirwa kuva nemukana wekutaura zvinyuto zvaanazvo ndezvipi maonero aanawo ndeapi munyaya dzenyika yedu nokuti nderimwe bandiko rakasimba panyaya yekuzikazikana kwenyika ino kubva chibva kuhondo kunozata navatongogara kuzanira nezipa dzakangasiwawo munyaya dzemanaurirano dzakanga dziripo nenguva yelangesi saka nai.
Panyaya yekushayikwa kwemari yebato vachamisa vakaudza nhengo dzavo kuti hapana mari yakabiwa asi kuti vanhu vanga vasati vajaira kuti mari dzinoongororwa.
Dzemari saka hakuna mari yakabiwa nekuti hatina mari yatina yakawanda inosvika ikoko. Mari dzamuri kuzwa dzemusangano dziri kuitwa nhenguro dzinoiswa pachena zvinovazokutanga munguva yose dzangasingabvitiko mukati.
Mumwe mugari wemuchinoi Rafarai Ngavaseke vakati zviroto zviri kuitwa navachamisa zvekuti vachatonga nyika ino nekuda kwekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Pamaonero angu vachamisa zvavari kutaura vanotonga zviroto inyaya yekuti nyika ino mamiriro ayakaita iri kutongwa neinonzi military rule. Saka kupindirira kwemauto matongerwo enyika kunogona kuita kuti vachamisa vasazozvi vatonga zvachose.
Vachamisa vakanga vari muchinoi vachisangana nenhengo dzose dzeprovincial administrative committee dzedunhu remashonal and west vakanga vachitsigirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Linet Kareni Kore navatendai Biti murongi wemisangano vaAmos Chibaya pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato vaJob Sikara nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nekutarisa zviri mubepa nawo reHerald iro rinoti mvura yakawandisa ine mhepo nemabhanangana iri kutarisirwa matunhu akati wandei munyika kutanga mangwana. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department rinoti nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Midlands, Mashonaland, Harare nedzimwe nzvimbo dzeManicaland dzakatarisana nemafashamu kune dzimwe nzvimbo. Mutongi mukuru weMatare vaLuke Malaba vanoti nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro nemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga yekunetsana nemudzimai wavo amai Mary Mbaiwa ichatanga kutongwa mwedzi unouya. Vaviri ava vari kunetsana panyaya yevana nemba. Vachiwenga vari kupikisa mutongo wedare reHigh Court wekuti imba nevana zvimboenda kuna muzvare Mbaiwa. Inyaya iri mubepa naure pa internet renewzimbabwe.com. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa naure Chronicle iro rinoti mutedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti zvimwe zvakaitwa nekanzuru yeguta reBulawayo zvekuvandudza mazita emigwagwa hazvisi pamutemo sezvo zvichifanira kuitwa kana zvatenderwa nedare remakurukota. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana vekuti vazvitaurire vega zviri kutsi kwemoyo yavo. Tinokurudzira vatereri kuti vasashandise mashoko ekutuka kana kunyomba.
Studio 7 mamuka sei kuni vashamarari wose. Mamuka sei vatereri. Ai ndinofara nedanho ratorwa nezano PF rekubuditsa pachena kuti mayuti haana chaanoita pamusoro pezano PF. Hapana chamunofara kutaura chinonzwikwa. Saka isu semayuti tanyatsozva tabuditswa pachena kuti haano chenyu imi kungoteverera zano. Kunyange zvakaoma, kunyange paine mazano asiri kufamba zvakanaka, kunyange zvinhu zvakamira mamirira zvakaita, zvinongonzi nyararai nekuti ndandioni charesva wavarume vatatu vadzingwa pachigara pakumirira musangano kuti munhu wose ari kushora musangano iwowo weZANU-PF. Saka ivo vaida kuzama kumira kuita kuti musangano usaparara, vanhu vave nechivimbo nemusangano, pourayiwa nyaya dzecorruption, kurega kuva nevanhu vanoba. Saka zvinhu zvava zvakanaka. Asi kuti vakuru ava handizi kuti varasika papi kana kuti vakuudza mukomana wavo kuti dzoka, vakomana wavo kuti dzokai kuchikoro. Zvinoshamisa. Saka kuchikoro kwacho uko zvinoreva kuti kunodzidziswa uori, kuti kana paitwa uori hapafani kutaurwa. Ndatenda Studio 7 ndiri kuno kuchiredzi North, Chiredzi North Ward 32. Bye bye.
Tiri kukumbira havo kuti vagari vekuchimbizi vakadhistri vanoita kwemukozi kubva 2012 vakaendeswa kundogara mumaone hectare vakaenda pakipi yepamatende vai pachingizi kwanga vakaunganidzwa paya. Kusvika nanhasi havazi vanhu vari kucheukibwa kuti vaonekwe kuti vane vavachiregere zvakanaka here kana kuti vanogara zvakanaka here. Saka izvezvi zvetiri kuona chero kuSouth Africa kwatiri tinongochema hama dzedu dzakasara kumusha. Ndadhindi hangu nemashoko iwawo.
Makadii vashamari vepaStudio 7 nevateereri, nditresi paGHB. Iwo vamunangagwa vachipinda pachigaro vachibvisa vamugabe vachiita kupu neaya masoja aya vakati kwaii vari kuda kutageta makororo ari kuuraya nyika. Ndo mapindira vakaita vakati uyai mundibetsera tibvise vamugabe. Tikasumuka Chembere neHarawa, tikasumuka nemidonzo tikanovabetsera tikati shuwa bvisai makororo. Wanike nhasi uno vamunangagwa ndo vodzinga vana vabudisa chokwadi kuti pane vanhu vari kuuraya nyika apa. Ivo vakati bvai pamabasa. Saka nyika yedu hamino tichanaka here.
Alo paStudio 7 muri sei? Saka simba zvedu kuri sei? Ndimi munoti pabasa munoti panyuzi. Inini ndeka meseji yangu inini inonangana nevakomana vemdz. Vakomana vemdz mashandiro avo akanoita sei? Tombooneki zvavanoshanda. Zvoneki, ZANU-PF is busy planning for 2023. Kau 2023 anacha misa jangu achichema kuti tabiru. Okay, chema tabiru, what tabiru, what but? Izvezvi vari kuita basa remafoto. Tamboona kuti munhu anotoenda kunosangana nevanhu kana kumarural areas anotorwarawo mafoto. Hatiti munhu anofanirwa kuti aenda ikoko kuzoita silent kuitira kuti opponent yake isaona zvaari kuronga. Strategy havana strategy yokumana nembc vakaneta 2023 vanongororwa futi mahara. Opposition vatinga muZimbabwe hatina. Maybe chamisa achazova apa vakomana vakavata nebasa vakavata mumaofisi. Thank you.
Makadiwo vashamariri vestudio 7. Hei, ndombura uri mbotaura wati kuuya kuplease ndanzwa nekungorekodha vanhu mati kuzangwa nangoperera mumhepo hamurekodhiwo. Ndoda ngotaurawo pamusoro pezvavamugwada vari kutaura zvekuti hanzi avakadzingwa vakakanganisa pakuti matauriro avakaita hanzi kutaura kwavakaita kuti uhori hwakaipa hakuna kuipa asi matauriro avakaita vakarasa gwari remusangano nekuti vanhu vakafumura vanopopura itogare ipi vakazoona papaya kuti havana mhosva zvinozosiya musangano uri papi. Iwo vakukoshesa izvozvo vari kukanganwa rekuti vanhu vezanupf ivavo ndo vakapinda kuti mapurisa akamhanya akanoshuta ini inozi Morgan Tsvangirai House nemhaka kuti vakanga vangosuspecta MDC kuti ndiyo iri kufanda mashurugwi asi pavakanopinda vakangonoshuta ini vachisechasecha nzvimbo dzacho vachibva vashaya kana ini evidence yavanotarisira kuti ingavabatsira kupomera mhosva MDC kuti ndiyo iri kusapota mangirini mashurugwi. Hazvina here kusiyana, zvinosiyawo MDC kana kuti government, ini zvine zvinosiyawo ZANU kana kuti government iri pati, izvozvo havazvikoshesi here?
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asine nechekuita nestudio 7. Tinokukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchititaurira zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakasangana nemutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC nezuro. Vaviri ava vakatenderana kusimbisa nyaya dzekutengeserana. Upfumi hwenyika yeChina huri kutarisirwa kuderera zvakanyanya zvichikanganiswa nenyaya yechirwere checoronavirus. Izvi zviri kuipa kweupfumi kuri kutarisirwawo kuti kuchange kwaipawo mune dzimwe nyika dzinodyidzana neChina. Vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu vafa nechirwere ichi uye vamwe mamiriyoni makumi mashanu vakavharirwa kuti vasatapurirwe chirwere ichi muChina. Mamwe makambani ezvekudya anosanganisira KFC nePizza Hut akatovhara muChina. Zvakabuda musarudzo dzemaprimary dzakaitwa nemusi wemuvhuro mudunhu reIowa muAmerica hazvisati zvabuda, izvo zvokonzera kushorwa kwevatungamiri vebato remadhemocrats mudunhu iri. Sachigaro weDemocratic National Committee vaTom Perez vati zvakabuda musarudzo idzi zvinofanira kuverengwa patsva sezvo vamwe vave kushaya vimbo nesarudzo idzi. Paverengwa mavhoti zvikamu makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana, vari kutungamira ndiva Pat Buttigieg vachiteverwa navaBernie Sanders, ama Elizabeth Warren navaJoe Biden. Anokunda mubato remadhemocrats ndiye achakwikwidzana navaDonald Trump musarudzo dzemunambudzi gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro webato rezanupf muno muAmerica Dr. Frank Gunning.
Tinoona kuti zviri kungorakidza pachena kuti nyaya dzedhemokrasi hadzisi nyore, zvinhu zvakagozha, zvinhu zvakaoma, uye zvimwe zvinhu tinongosora dzimwe nyika dzinenge dzichitadzawo kuita maelections adzo zvakanaka sezvinoitwa neAmerica, asi tazviona kuti patopera mazuva matatu havasati vapedza kuverenga mavhoti. Hongu tiri kunzwa kuti vaiti ivo vakanga vagadzira apu kana kuti chokushandisa chepanharembozha chekuti vanhu vashandise kuvhota, chinova ndicho chakatadza kushanda.
Asi chii chiri kupa kuti kunyangu hazvo paine matambudziko akadai pasina tsvimbo mugotsi, pasina kukandirana makobvu nematete.
Tinoda kuvayemurawo zvakare nekuti vanga vaine backup yemapepa yavakuverenga. America yatarisa kuti kunyange zvakaoma kudaro vane nzira dzavanoshandisa kuedza kuzvigadziridza murunyararo vachitevedzera makwara avo ebumbiro ravo pari zvino apa tiri kuita samademokrats. Vari kutarisa bumbiro ravo remutemo, vari kutarisa zvinyorwa nezvibvumirano zvavo zvekuti maelections kana kutsarudzo dzavo dzebato ravo dzinoitwa sei. Zviyezve hamusi kunzwa vanhu vari kupopotana, hamusi kunzwa vari kurovana, hakuna kunzi kwatukwa vanhu, hakuna kunzi vanhu vamacha vapinda mustriti vazorova vanhu vadii, hakuna izvozvo. Nekuti vanhu vanenge vane chivimbo nekuti zvakanganisika zvinogona kugadzirisirwa.
Mubvunzo wekupedzisira, zvakakoshawo sei zvekuita maprimary kuti munhu wese anopinda musarudzo vachienda kumatunhu akasiyana-siyana kunotsvaga rutsigiro?
Inyaya yakakosha zvikuru nekuti inopa mukana vasarudzi kana kuti mavota vanowana mukana wokunzvera pfungwa netarisiro ine wega wega anenge achida kuvhoterwa.
Sachigaro webato reZANU-PF muAmerica, Dr. Frank Guni, vachitaura vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mapfumo, uyo anoti ave kudzokera kustudio kunotsikisa damba refu idzva mushure mekunge nziyo dzaainge atsikisa dzakanganiswa nevaidzitsikisa. Mukanya takanzwa kuti panenge pamboita dambudziko padamba refu ramanga muchida kuburitsa, zviri kufamba sei?
Haiwa, iye zvinezvi zviri kufamba hazvo zvakanaka nekuti takataurirana nemunhu wacho ishamwari ane studio iyoyi inonzi Take Town Studios. Iye mukomana wacho ndewe kuBrazil, anonzi Fernando Bispo. Ndiye akakanganisa music takaona kuti tikamuendesa kumakotsi anogona kuchajwa mari yakawanda. Ramubvunza tikati zvinotoita sei tikagara naye pasi tikamutaurira kuti iwewe dai waita sei kana uchida kuti tidzoke tizorekodha music iyi, iwewe uchibhadhara vanhu vanouya kuzoridza kuzorekodha music because tinotodaidza vamwe vanhu vanotibatsira ndevei vedu ivava vanenge varipo vanobhadharwa zvakare. Saka mari yacho tikakaunda ikasvika chi 1600 yekubhadhara vanhu. Saka iye ndiyebva akanditaurira akati ndiri kumhanya mhanya kutsvaga mari ini handisina mari. But iye zvino zvinofunga aredi akati iye ari kudzoka ngozi anga ari kucalifornia. Saka ari kudzoka kuno kuEugene musi wa24. Saka ndosondo racho iro ndo rachapinda mustudio anenge aane mari yacho yekubhadhara vacharidza. Manya kuunganidza dzimwe dzimbo dzisati dzadzivikwa nevanhu. Tine dzimwe dzakawanda dzakatisati dzadzivikwa nevanhu. Saka tiri kuedza kudzibatanidza dzimbo idzodzo kuti tiite imwe albhamu yekuti vanhu vafanotenga music. Even record company yakatinyorera tsamba ichitaura kuti music yenyu inotengesa kuno kuti inoshanda nekambani inonzi CD Baby. Vakati music yenyu inotengesa zvikuru asi hatisina music. Ndo patiri yezvinezvi, saka tiri kumhanya-mhanya kugadzirisa imwe futi imwe albhamu.
Saka damba refu rakasangana nematambudziko iri manga matori pazita here?
Tanga tisati tari pazita kozi apa patatomufonera tichiti isisi tiri kuenda kustudio kunomixa music yese yanga yai yatangata rekoda. Tangata rekoda zimbo zinosvika kuma 15. Kwa sara 3 chete ndoza kasara pa 15 songs zatakaningirika zataka rekoda dzimwe dzese dzinodzakatswa computer ndiyakapisa zvese haana kuita backup. Dagaita backup ziri tisina kusvika patiri ipapa.
Imwe yechimbi chimbi amuri kuronga tingainzwe rini?
Tinoinzwa manje manje ndozi ndakatotumira munhu ndiwe uyo wekuZimbabwe anonzi Sibindi ndiye muridzi wenhingiwe Metro Record Company. Ndiye anotengesa music yangu kuZimbabwe, saka takatomupa kuti agadzise music yacho agotumira kuno nhingi cover yacho nemusic yacho pamwe tozviendesa kuCD Baby. Tombofanotengesa iyi asi tichigadzisa iyi yakashaikwa.
Tiri kutarisira dzimbo dzakaita sei apa mukanya?
Pane dzimbo dzakasiyana-siyana. Haingori nyaya yengoroti everyday tinongoimba nezvematongerwo enyika. Tinoita zvakasiyana-siyana. Pane dzimwewo dzinotaura nezvematongerwo enyika. Dzimwewo idzimbo dzinonakidza vanhu, dzinongofadza vanhu. Saka dzine tingangoti ivariety of vana chinogia chiwesawo.
Pane dzimwe dzamamatotanga here kuridza kumashow enyu kunze kwachinogia?
No, dzimwe dzacho tarisati tambotanga kuridza.
Ko kambo mamvemve kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya mapfumo. Musakanganwe kuti tichaenderera mberi nehurukuru yedu namukanya vachitaura mafungiro avo vakufana vari kuti vari kurova dancehall. Musakanganwe kuteerera hurukuru yedu namukanya nemusi wemuvhuro mangwanani. Mukanya vanga vachitaura vari kuOregon muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inavo zvakare. Vanhu vanosvika 20 votyirwa kuti vakafira mugodhi kuKwekwe. Mutungamiri weMDC vanoson Chamisa vanoti hapana chingavatadzise kutungamira nyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu. Dr. Amina Chris Gande munaudze isindebele.